manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo, nyamavhuvhu 8, 2021. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabaiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 munyika kechipiri vadarika miriyoni imwe chete. Kambani yeTriangle yomisa basa vamwe vashandi vari kuramba kubaiwa nhomba yeCOVID-19. Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu vapawo mavhima vovimbisa kubuda nemhinduro svondo rino pamari inonzi yakatsakatika mubazi ravo yaifanira kubatsira varombo munguva yeCOVID-19 lockdown. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabaiwa nhomba yeCOVID-19 munyika kechipiri sezviri kurudzirwa vadarika miriyoni imwe chete kunyange hazvo poita mutauro panyaya yekuti vanhu vomanikidzwa kubaiwa nhomba here kana kuti kwete. Bazi rezveutano rinoti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere nemakumi mashanu nechimwe zvine mazana mana nemanomwe kana kuti 1,851,407 vabaiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vamwe vanhu miriyoni imwe chete nezviuru zviviri nemazana maviri nemakumi matanhatu kana kuti 1,002,261 vabaiwa nhomba kechipiri sezviri kurudzirwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, mamwe makambani nemapazi ehurumende anonzi ave kumanikidza vashandi kubayiwa nhomba kunyange hazvo komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission iri kuti hapana anofanira kumanikidzwa kubayiwa nhomba iyi. Kambani yeTongat inova varidzi vekambani inogadzira shuga yeTriangle inonzi yakamisa basa vamwe vashandi vakaramba kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Mukuru mubazi rezvemari mukambani iyi vaushe Chinuru vaudza Studio 7 kuti vange vari pazororo nekudaro vanga vasingakwanise kutaura nezvenyaya iyi. Asi vati padzimwe nhare dzevamwe vakuru vekambani vanga vasiri kudaira pataenda pamhepo. Asi mukuzeya nezviri kuitika pakambani iyi tabata mumwe mushandi vachamburukira Mananga avo vanoti vakamiswa basa.
Zvakaita ndezvekuti basa parakakumira kwarakaita pane vakavhakisinwa. Pakuudzwa kwatakaitwa takaudzwa chinzi vhakisini iri kuuya iyi ndeyekudzivirira coronavirus. Uye yakasununguka, akasununguka anobayiwa asina haabayiwi asi zvakaita ndezvekuti takazongoona basa kunzi vasina kubayiwa. Regedzai basa dzosira maturusi ebasa. Saka pari zvino takatodzosera maturusi atisi kuzaki toita sei pari zvino nenhau yeupenyu kurarama.
Saka vangani vakambomiswa basa kana kuti vakatogumurwa pari zvino nenyaya yekuti havana kubayiwa nhomba?
Pari zvino vasina kubayiwa nhomba iyi vanosvika 9 kana kivapfumbamwe. Vasina kubayiwa nhomba iyi pasection yatiri yeTriangle section 14 zvino hapana matanhatu atorwa panhau iyi takangogara pari zvino.
Asi chikonzero chei chaizvo chiri kuita kuti musabayiwe nhomba? Vamwe vanoti inyaya dzezvitendero zvavo zvisingavabvumidze, vamwe ndo vanoti havana ruzivo rwakakwana. Chenyu chikonzero ndechei?
Chikonzero hatisati takanzwisisa maererano nevhakisini kuti marapiro ayo emapesendeji acho haasati anzwisika. Saka chinhu chinotiremera zvakanyanya kuti unzwisise kuti ndopinda mazvirire kana ndorega. Saka upenyu hwacho hunonga hwapa tambo.
Mumwe mushandi wekambani yeTriangle vachamburukira Mananga vachitaura vari parunare kuchiredzi. Tichiri panyaya iyi, vamwe vanorwira kodzero dzevanhu kuchiredzi vamakoshoko vanotiwo vakaendesa tsamba yenyunyuto kudare reparamende vachiti kumanikidza vashandi kubayiwa nhomba kuchikora bumbiro remitemo. Tabata vashoko.
Zvinhu zvachifanira kumanikidzwa asi panofanira kutsvagwa nzira. Nzira inoitika kuti vanhu vatendeseke, vagutsikane, vachiona zvinobatika vaZulu. Ndiwo chichemo changu chete ichocho, chandakakwanisira kuindisira gwaro nyunyuto rangu kupariyamendi. Chisingadiki ndechekuti vanhu vaite zvekumanikidzwa kuchinhu chatisati taziva kuti chinhu chichine mumiro wakadini.
Saka poitwa sei pari zvino ivo vanhu voopera rumwe rumwe vashoko?
Ini ndinotarisira kuti tiri kunzi vanhu ngavasanitize, ngavaite social distancing, pamwe chete nekugeza mavoko. Zvinhu zvetinoti izvozvo nekupfeka mamask ndo zvinhu zvetinoti ngatiite izvozvo, tichitarisa nzira dzimwe dzekuti zvingadzivirwa sei, kwete zvekufoseredza vanhu.
Hapana here mutemo unokwanisa kuti hurumende imanikidze vanhu nekuti kavamwe vari kuti kodzero pane padzinogumira?
Kana iko hatisati tava nemutemo policy kayadzikwa nehurumende, zvinhu zvetinotarisira izvo kuti zvinhu zvose zvetinoita ngazvitizviite zvaitwa nemutemo. Hurumende ngaidzike mutemo, ngaibvunze vanhu, yogara pasi yodzika mutemo wokudaro, kwete zvekungoti munhu woga woga wafunga otoita zvaanoda. Ndozvetinoramba izvo. Kana tisati tava nemutemo, vanhu vafani kumanikidzwa vaZulu.
Makapindurwa here nemutauriri weparamende vamudenda?
Havana kundipindura direct, asi pane vemapepanhau vakabvunza nezvenyaya iyi chida kunyora chokwadi chaicho chaicho soon after vaona gwaro randanga ndatumira kuparamendi ndichinyunyuta nekumbunyikidzwa kana kuti kwendinoti kumanikidzwa kwevanhu kuti vadini vabayiwe vaccine. Ndinoona kudero kuti chinhu chisina kunaka kana takatarisa bumbiro remutemo wedu risingatendedzi kuonekwa vanhu vachimanikidzwa kana kumbunyikidzwa pane zveutano hwavo, sezvo tine masections akanyorwa kudaro kuti tisaita kuti vanhu vamanikidzwe nenyaya dzeutano hwavo.
Mutemo upi mungatsanangura?
Tinowana pa section 35 of the Public Health Act inoti vanhu havafaniki kuitwa zvekumanikidzwa kuitora mavaccines avo. And ndakuona vanhu vazhinji kana kuti makambani mazhinji kusanganisa makambani ari pasi pehurumende ari kuda kumanikidza vanhu kuti vatorwe mavaccines avo.
Ndiapi makambani aya mungapa muenzaniso?
Zvakafanana nekuti GMB chai chaiyo, mukuru weGMB akabuda achiti vanhu womumasvingo vanonge vasina kubayiwa vacharega kuti mbeswa dzavo dzikwanise kutengeswa, pamwe chete nekutehwani. Zvinhu zvakadaro zvakabuda zvakuitika futi nyangwe mumakambani mazhinji, zvinosanganisa pamwe chete nhasi uno ndasangana nevakomana vandi vauya kwandiri vanoshanda kuKenlands vachitoti vakadzingwa vari 8 varamba kubayiwa vaccine iri.
Vanorwira kodzero dzevanhu vamakoshoko vari parunare kuchiredzi. Asi tabatawo gweta uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pane dzimwe nyaya. Vatinomuda ishe chinyoka avanoti kodzero dzose pane padzinogumira, nekudaro vanhu havafaniri kungoti havangamanikidzwe kubayiwa nhomba kana dzichibatsira kumisa kufa kwevanhu vakawanda.
Hachisi chokwadi kuti hazvisi pamutemo. Constitution yedu inotendera kuti zvinogona kuitiwa kuti pane dzimwe nguva, in the interest of zvinhu zvakawanda kusanganisira chinonzi public health, mamwe marights evanhu anogona kunzi hai iyoyo tombomira timbokoshesa upenyu hwavanhu, utano hwevanhu. Saka kana tikati kana usina kubayiwa nhomba gara kumba, tamisa your right to freedom of movement. Kana tikati munhu wose ngaabayiwe nhomba nokuti toziva kuti zvinodzivirira, tamisa an aspect here right to freedom of choice.
Sika vari kuti panyaya dzenhomba apa ikodzero yavo vachinyoka, yekuti kana vasingadi havo kubayiwa havadi kubayiwa.
Chatofanira kurangana nechekuti vanhu vose ivava vanotaura kwanze handidi kubayiwa nhomba. Ukavatarira mavoko avo vanadzo nhomba dzeBCG dzavakabayiwa havana kufa. Vanenge vachitaura izvo vachitai pa maselfoni iwaya. Mamwe acho akagadzigwa kunyika idzodzo dzokuna China dzavanoti hei nhomba yekuChina haishandi. Foni iyo ndokwayakabva yaari kutaura nayo.
Asika takaona svondo rapera veZimbabwe Human Rights Commission vachiti pamutemo vanhu havafaniri kumanikidzwawo.
Vanhu veZimbabwe Human Rights Commission vari kungobatirawo pamusoro. Nokuti vanofungira ndofunga kuti basa ravo nderokungopikisa kuti vaonekwe kuita sokuti vanoi havasi kucontroliwa nehurumende, but zvimwe zvinenge zvavavo zvokungoda kuda kungobatira zvinhu pamusoro. Nokuti pasi rose rino nyika dzose zvadzo dzose dziri kuita mitemo yokuti vasina kubayiwa nhomba havagoni kuenda kumabasa, vasina kubayiwa nhomba havagoni kukwira mabhazi, vasina kubayiwa nhomba havagoni kuita zvinhu zvizhinji zvavari kumisiwa kune dzimwe nyika. Saka handivoni kuti chinhu chaitika muno muZimbabwe chingai chinoshamisira kudarika zvozvo ndechipi. Vanhu vanenge vachingoda kungovoneregwa kuti vaite zvokuti vahee tohwisisa mutemo, toziva mahuman rights, but apa vaita pfocho. Havasi kutaura zvinhu zviri pamutemo, vari kureva nhema.
Gweta uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vatinomudai sechinyoka vachitaura vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti mumazuva mashoma anotevera vachaburitsa ongororo yekuona kuti mari dzakatsakatika mubazi ravo dzaifanira kubatsira varombo munguva yavainzi vagare mudzimba kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kana kuti lockdown dzakafambiswa sei. Izvi zvinotevera gwaro rakaburitswa nehofisi inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Auditor General's Office, yakati kunyangwe mari yaifanira kubatsira vanhu vanosvika mirioni imwe chete, vakawanda havana chavakawana nenyaya dzeuori. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvinafundo Mavhima.
I have just been informed of that report and i-report yandiruda kuti ndiitarisise tione kuti zvakanga zvakamira sei. Nyaya yekuti pane vamwe especially vakaita sema politicians nevamwe vakadaro vaikanga vachibenefita vasingafaniri kubenefita, inyaya yatakagadzirisa zvinhu zvacho zvichiri pedo, dzimwe mari dzacho dzikadzoserwa.
Zvanga zvambofamba seya?
Pakanga paita misunderstanding yekuti vanofanira kubenefita vangani. But report racho iroro tichanyatsoritarisisa zvakanaka tigoona kuti chii chinofanira kuti chiitwe. Zvinoitwa naAuditor General kazhinji ndechekuti vanoita marecommendations ekuti zvinhu zvingagadziriswa sei. Kana pane vakanga vachibenefita vasingafaniri kubenefita, vanofanira kudzosera mari dzacho. Chimwe chinofanira kunzwisisika zvakare ndechekuti program yakauya pasina database rakakwana rekuti tingashandisa, especially kuvanhu vari muinformal sector. Saka takashandisa nzira dzakasiyana-siyana dzekunyoresa vanhu.
Maitarisira kubatsira vanhu vakawanda zvakadii?
Taida vanhu vaisvika ku1 million, but hatina kuzombosvika even ku500,000. Ndofunga yakapedzisira iri pa300,000. Saka nyaya yekuti papasina database ndiyo inogona kunge yakaita kuti zvinhu zvisanyatsoita zvakanaka. And munofanira kuziva kuti chaive chirongwa chekuti tikwanise kukurumidza kubatsira vanhu. Saka vakanyoresa vese ndo vataibatsira. Chirongwa ichi chakafamba ndofunga for six months. After 6 months ndokubva chazomiswa. Hatisina chirongwa ichocho. But hapana chinhu chatisingadi kuti tiburitse pazviri. Zvese zvakataurwa naAuditor General tichazvigadzirisa kuti zviite zvakanaka.
Hapane nguva yamungatipa here yamuri kufungidzira kuti mungadai magadzirisa zviri kutaurwa izvi?
Ndinoona sekuti vhiki riri kuuya tinenge tave ne full understanding yekuti zvakamira sei. Nematano atinozotora kugadzirisa panoda kugadziriswa.
Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vaWilliams Madzimure avaimbomirira Kambu Zuma vakadzingwa mudare nevamwe vekuchikwata chePDP vachinzi vave nhengo dzeMDC Alliance, asi vasati vadzoka kudare reparamende. Kunyange hazvo dare repamusoro rakatonga kuti kudzingwa kwavo kwaisava pamutemo. Vamadzimure vanoti kudzingwa kwenhengo dzeparamende dzakawanda kwave kuwedzera nyaya dzeuori muhurumende, sezvo kwasiya dare reparamende risina mazino.
Chinhu chaifa kunge chichibatsira kuti vanhu vaonekwe mashandiro avo yatingati for kuti vave accountable yanga iri nyaya yekuti parliament inofanga ichishanda zvakanaka ikozvo mukatarisa kuparliament hakusisina chinobuda kuparliament zvese zvamakutunzwa izvi makutunzwa zvichitotaurwa nevana minister munhu achitozvitaurira zvake kuti kwakabiwa pasingabudi izwi rinobva muvanhu richibuda nokuburikidza neparliament
saka dambudziko rauya sei apa
mukatarisa kuparliament iko zvino tine maconstituency or tine vanhu vakaburitswa muparliament vanodarika 40 vaifanira kunge vakamirira vanhu bazi reparliament rine committee inonzi public accounts yanga ichiburitsa zvinhu zvakaita saizvozvi ichitarisa nyaya dzemaripoti anobva kuna auditor general but kubva pakabviswa mamwezve mamembers eparliament vanosanganisira honorable Tendai Biti vaichea committee hapana chichabuda kubva kuparliament saka kugadziriswa kwezvinhu zvese zvikurofa kunge kuchiitwa kune vamiririri vakaiswa nevanhu vakaelektwa nevanhu muparliament vanoita zvinofa kunge zvichiitwa kuti hurumende ionekwe kuti inotevedzera zvisungo zvinenge zviripo
asi pamainge muchiri nhengo dzeparamende makambosumwa here nezvechirongwa ichi
isusu semamembers of parliament takanga tichinzi unzai mazita saka mwanomwe munhu aigona kungonyora mazita oendesa zvondochuzwa nemasocial welfare neministry kuti mazita avanotambira ndeapi asi takanga tisingamboni kana munhu aidzoka achindosvika achiti huyai tiite audit yokuti vanhu vatiri kuda kupa mari ava vanoexista here kana kuti kwete
vawilliams madzimure avo vaimbomirira kambuzuma mudare reparamende vari parunare muharare iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika varwi vechikwata chechitaliban kuafghanistan vanonzi vatora zvovakwa zvakawanda zvehurumende mudunhu rekunduz zvasiya mauto ehurumende angosara ari panhandare yendege nepakamba yemauto varwi vechitaliban vasimbaradza hondo nehurumende mushure mekunge america nedzimwe nyika dziri mubatanidzwa wenato dzati dzave kubuda munyika iyi mushure memakore makumi maviri vana vechikoro muamerica vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi mana kana kuti 340,000 vane makore matatu vanonzi vave kugadzirira kuenda kuchikoro kekutanga mushure mekukanganiswa zvakanyanya nechirwere checovid-19 chakatanga kupararira gore rapera nyanzvi munyaya dzezveutano dzepfungwa dzinoti vana vakatadza kuenda kuchikoro munguva iyi zvinogona kuvakanganisa zvakanyanya uye dambudziko iri rakanyanya kuvana varombo vasina zvikwanisiro zvakaita semacomputers anoshandiswa kuita zvidzidzo zvepadandemutande iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yezimbabwe ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai zvondo rega rega ini ndini Mike Hove nhasi muchirongwa tine hurukuro nevechidiki vari nhengo yechirongwa cheMandela Washington Fellowship chirongwa chehurumende yeAmerica chakanangana nekusimudzira vechidiki vanobva kunyika dzakasiyana siyana muAfrica chirongwa ichi gore rino chakasvika kumagumo vhiki rapfuura muchirongwa tina vaLucky Aroni mutapi wenhau kuBusstop TV vanga vari pachirongwa ichi gore rino zvekare tina muzvare Samantha Svanda murwiri wekodzero dzevanorarama neurema vanga vari pachirongwa ichi muna 2019 totanga nekunzwa kubva kuna Lucky mukoma Lucky ndinomugamuchirai muchirongwa tiudzeiwo zvamakasangana nazvo gore rino pasi pechirongwa cheYALI kana kuti Young African Leaders Initiative kana kuti Mandela Washington Fellowship
chirongwa cheYALI chakatibatsira isu zvedu kuro pakutangana nedzimwe hama dzinobva mumwe nyika kuti tivandudze mashandiro atinoita nekuziva zvavanosangana nazvo kune nyika dzavanenge vari tinotibatsira kunzwisisa kuti matambudziko avanenge vainawo kana kubudira kwavanoita munyika dzavo vanenge vachizviita sei todzidzawo tichivapowo zvatoitawo kunoko vachiita sei vachidzidzawo kubva kwatiriwo nyange hazvo zvanga zviri online pekutanga takatanga kurwadziwa kuti takuita zvinhu zvionline taida kuendawo kuamerica tokwirawo ndege but zvakazotibatsira kuti takaona kuti aiwa patenge titori kuno kuzimbabwe tichito zvisina online uchipedza kudzidza zvaunenge wadzidza kune munhu unotoudza kutaura nevamwe vako mubasa kana mucommunity kubva matozviimplimenta ipapo ipapo utoona kuti hazvikutoshanda wotopa feedback.
Aiwa, nguva ndiyo yadyana namukoma Lucky. Tiri kuda kunzwa zvekare kubva kuna Samantha, asi tisatapedza nemi, ndanchikumbira kuti mukande mashoko enyu kupedzisira kune vateereri kunyanya vechidiki.
Chirongwa ichi ndoda kungoti kune vechidiki, chirongwa ichi inini ndakambo apply 2015 ndakambotadza kupinda ndichibva ndarangwa kati ndichasvika nda kuziva kuti ndikutozvikanyira sangova ritupe. Saka ndoda kurudzira vese vakanyanya vakamuya kuapply vanangorangwe kuti ndakambo apply ndichada kupose fomuri yarinorwadza. Asi programu yakanaka fani kutaura kuti ndatova neshamwari kune dzimwe nyika dzandokwanisa kuzani kana ndakafunga kuenda kuzambia ndinoiwa ndinotofunga ndishamwari ndoda kuitawo dhokumentari rangu kuzambia ndibatsirowo fanira ndiitira groundwork kana ndaenda kuSierra Leone ndione munhu atoriko ikoko wandizokwanisa kubata. Saka shongwa chakanaka kune vechidiki vanoda kuita mabasa anosvika kune nyika dzese kuti ave achitambirika kwese kwese unokwanisa kuwana mashamwari magururu anozoita kunyatsoita basa rakatikure rinosvika kwakawanda wanda.
Aiwa, tinotenda zvikurusa Lucky nemashoko ako. Samantha, tinotenda nekupinda muchirongwa. Imi makapeta dzidzo dzenyu pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI muna 2019. Tiudzeiwo kuti chirongwa ichi chakakubatsirai sei.
Maita henyu mukoma Mike nemvunzo akanaka. Fellowship yakandiitira maopportunities akatowandisa. I remember vakandinyorera vekufellowship kuti haungadi here kutaura kumusangano muhombe. It was a global conference yemadzimai. Vakangodinyorera vachiti profile yako iri kutaura kuti you are a speaker unoita zvinhu zvakadai zvakasiyana siyana. Saka ndakabva ndawana nzvimbo iyoyo kuti nditaure. It's a global conference nyika dzakasiyana siyana. Madzimai anopfuura 800 madirectors vanoita zvinhu zvakawanda. Yange iri Global Development Forum.
Aiwa, nguva ndiyo yadyana naSamantha. Ndanchikumbira kuti upete hurukuru yedu nekuudza vateereri kuti ruzivo rwamakawana pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship hurukuru hushandisa sei mukusimudzira vechidiki munyika.
Vaive takasangana kufellowship vachibva kunyika dzakasiyana-siyana ishamwari dzangu. Saka tinotaurirana mumaFacebook, mumaTwitter, muchiona zvinhu zvinenge zvichiitika. I remember ndichiona mumwe wacho wekuZambia achitonyora kuti vakaremara vasingaoni vakuvhoa taveka. Chinhu chakandikurudzira nekuti muZimbabwe muno chinhu chatiri kutotaura nazvo neZimbabwe Electoral Commission kuti takuda singaoni vavhoteveka nekuti vaimboperekedzwa uchimunyuudza kuti nyora apa pakati nyora apa pakati asi vasingaoni vaicomplain.
Aiwa, muri yeZimbabwe regai titore mukana uyu mukutenda Lucky Aroni naSamantha Sibanda nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare muri yeZimbabwe pachirongwa cheLive Talk The Connection Nemcho Chipiri. Apo tishange chiendera mberi chitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Mikeove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu.
Makadini vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Tine mubvunzo unobva kune umwe mutereri uyu anoti anoda kukurukura pamusoro pemauniform anopfekwa nevatendi mumakereke akasiyana siyana. Mutereri uyu anoda kuziva kuti mauniform aya anei nekutenda muna Mwari kunoitwa nevanhu zvakatanga rini uye zvakatangirwei. Kutitaurira pamusoro pemauniform yemachechi, nhasi tinamufundisa Rebecca Makai vanosvondesa vari mudunhu reMinnesota muno muAmerica. Mufundisi Makai, mauniform anorevei uye akatangirwei?
Semazivira ndaiita kare ndichibvunza nyaya yekuti sei vanhu vachipfeka mauniform kumachechi, hanzi chikonzero chachiri chekuti vaiti vanhu vafanane varege kutadza kufokasa pana Mwari vachiti handina hembe yakanaka yekuendesa kuchechi here. Saka kungopfeka kwavaiita mauniform ikoko kwanga kuri kwekungoti zvingofanana pashayiwa anonzi mupfumi, pashayiwa anonzi murombo, pashayiwa anoti ndashaya chekupfeka nekuti kana une uniform yako hwani iyoyo ndiye unopfeka uchienda kuchechi. Saka ndinoimba njiti ndochikonzero chakaita kuti vanhu vanzi vapfeke mauniform nekuti zvaiite kuvanopfumi vaibva vangooneka kuti ava vanochena ava varombo vobva vangoya vakati pororo muna mainhiya nekushayiwawo chokupfeka chakanaka. Saka ndinoimba ndochikonzero chakaita kuti kunzi ngakuve nemauniform akafanana. Haina basa nazvo tiri mvumi uri murombo, mese makangofanana. Saka focus yenyu pana Mwari haiso kanganisika, unoramba muine focus pana Mwari. Asi zvakangonaka kuti vanhu vazive kuti nyaya uniform haisiri inonzi munhu anonamata. Iko zvino yakutokanganisa kubatana kwemuviri waKristu pamwe chete. Ndodambudziko rakunyanya kuitika iroro, kuti vanhu vakuti yakati ndirokwangu ninji, yakati ndirokuanglikani, yakati ndirokukatholiki. Handifungi kuti Bhaibheri soko raMwari rinozvitambira zvakanaka nenzira iyoyo.
Mataura nyaya yekuti mauniform anoita sekuti ava kuparadzanisa vanhu, chii chamuri kutaura apa mufundisi Makai?
Bhaibheri soko raMwari rinotaura kuti muna vaEfeso kana chapter ya 1 verse ya 22 I think rinotaura richiti church muviri waKristu, kureva kuti muviri chinhu chimwe chete. Zvinodambudziko raapo nenyaya yekuti vatendi vakuti patsandurana kuti ini handigoni kunamata neangrikeni nekuti ndiri mukatholiki. Akauyawo kumethodist anoti ini ndiri mumethodist zvemakatholika hanomate. Akaendawo masavada kuti isusu hatidi zvemapendekosti nekuti isusu zvedu zvakasiyana, hatiite zvomweya mweya. Vakabva vavo vemweya voti isu hatibatani nevakati nekuti havaite zvomweya. Saka fadzimwari izvozvo, chechi dzinofanira kuti dzibatani. Tinofanira kuva vanhu vamwe chete pakunamata Mwari hongu. Tinoshumira mune zvakasiyana, nekuti muviri hauna nhengo imwe chete. Zvinonyaya mauniform iyoyi mwabva ipeka kuti vandiidentify vandizive kuti nehandisi muangirikeni, ndiri mumethodist. Ndo zvaakunetsa.
Mauniform anoita sekuti akawanda kuAfrica uku. Munombovonawo here kune dzimwe nyika vanhu vachipfeka mauniform?
Ndoda kutenda kuti vawande. Mataura chokwadi, hakuna, handisati ndamboita kama cross church inopfeka mauniforms muno muAmerica kubva ndakauya. Handifunge kuti zvakaitwa nekuda kweBhaibheri, because hamuna scripture iri mubhaibheri iyo inotaura kuti church imwe neimwe ngaipfeke mauniform akadini akadini.
Vateereri, tinotenda ruzivo urwu rwatapiwa namufundisi Rebecca Makai. Kana muine mibvunzo kana zvamungada kugovana nevamwe vatendi, tumirai maaudio nemibvunzo yenyu paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, mutambi wenhabvu akaita mukurumbira zvikuru munyika achitambira chikwata cheCapes United, Joe Kode Mugabe, anonzi ashaya nechirwere chegomarara kuReading kuBritain nhasi. Kode akaberekerwa kumabhuku uye akatungamirira Capes United mukusimudza mukombe weLeague kekutanga kubva nyika zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1996 ichirairidzwa namushakabvu Steve Kwashi, uyo akashaya masvondo apfuura. Mumashoko kuvatori venhau, mutungamiri weCapes United Vafarai Jere vati chikwata chavo chichashanda nemhuri yaJoe Mugabe kuona kuti aradzikwa segamba rechikwata chenhabvu ichi. Mune dzimwe nyaya dzenhabvu, mutambi ane mukurumbira pasi rose Lionel Messi atenda kuti ave kusiya chikwata cheBarcelona mushure memakore makumi maviri nerimwe mushure mekunge vatadza kuwirirana panyaya dzemari dzaanotambiriswa. Pane runyerekupe rwekuti achaenda kuchikwata chePSG kuFrance. Tambva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muina Gibbs Dube muchinzwa nhau dze isindebele.